Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei nomi soroya na udzedu za nasi muvuro kukazi 13/2017. Vana chiremba voyambira kuti vachatanga kuratidzira nemusi wechitatu kana hurumende ikatadza kugadzirisa zvichemo zvavo. Pasi rose rinocherechedza zuva reWorld Radio Day, nyaya dzekutefenyura dzichiitwa pachizivano nehurumende yeZANU PF. Kuvandudzwa kwebumbiro remitemo kuitira kuti vamugabe vadome vega mukuru wevatongi vematare kokonzeresa mutauro. Caps United nengezi Platinum dzinoita mangange nezvikwata zvekunze mumakwikwi eCAF Champions League. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzenefenyuro panguva iyo pasi rose riri kucherechedza World Radio Day. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisa I WhatsApp pa number zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pa masaisai ya noti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kuti farira pa Facebook page redure VOA Shona. Kurudzira ihamba neshamwari kuti dziti farire pa Facebook page yedu.